vachiparura musangano uyu zviri pamutemo vamunangagwa vati vachaburitsa gwaro rekupfurwa kwevanhu nemauto musi wa1 Nyamavhuvhu muHarare avo vairatidzira.
Komishena takaita kuti ongorore mhirizhonga yakaitika muHarare yakandipa ripoti ini nevatevedzeri vangu. Tiri kuiongorora asi tawirirana kuti svondo rinouya toriisa kunyika.
Vamunangagwa vatendawo kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzezveupfumi, kunyange hazvo vati pane mamwe makambani akati wandei ari kuvhura achiwanisa vanhu mabasa.
Takashamiswa rimwe zuva takaenda kunovata mbeu ichiita $73 nefertilizer. Patakamuka mbeu yaendava $110. Tikagara pasi navatevedzi vangu tikadana vanozvinya business kustate house, tisati tati makazviitirei izvi, vakabva vangoti chiedai tadzisa kubva ku$110 tavapa $45. Tisatambotaura tikatiko zvangoiti changai chaitika rusiku kuti muite izvozvo.
Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Godfrey Kanyenze vanoti mimwe mitemo yehurumende ndiyo iri kukanganisa mabhizimisi.
Ingori tambe tambe kupomerana mhosva kuti vebhizimisi ndo vakanganisa, aiwa.
Asi vakuru vanotiwo shiri nemuriro wayo hairegi. Mukuru wedare remadzishe vaFortune Charumbira avo vasingasungirwe kuita zvematongerwo enyika mubumbiro remitemo vaenderera mberi vachibuda pachena kuti vanotsigira ZANU-PF pamusangano uyu vachishorawo mapato anopikisa. Vacharumbira vati havanei nezvinotaurwa nematare panyaya yekuti vasapindire munyaya dzezvematongerwo enyika.
Mungada kuti muzive kuti ko zvamuri pano wani hazvisakambova mumapepa muchisungwa muchizvi mapindire emunoita politikisi komauya tauya. Vamwe vacho vari umu vavotovhunduka vototi madzimambo demareka politiki zvikati
Vacharumbira vativo nyaya yegukura hundi inofanira kugadziriswa.
Hakuna UN inogadzisa musha wenyu, munozvigadzisa nyaya dzenyu nevezimbabwe. Saka tisanyengerana, mukava chiti gukura hundi tipei mukana madzimambo tigadzise nyaya pamberi pamberi nomutungamiri wedu pamberi nokubatana pamberi pasi nevazvizongere muzimbabwe pase.
Mashoko aya anotevera mashoko amambo Vezi Maduna Mafu vekuFilabusi avo vakanyorera kuUnited Nations uye kuofisi yemutungamiri wenyika vamunangagwa vachiti nyaya yegukura hundi inofanira kugadziriswa. Ko mumwe muteedzeri wemutungamiri wenyika vaKembo Mohadi vanga vasiri pamusangano uyu vanga varipi chaizvo? Amai Opa Muchinguri Kashiri ndivo vatanga kutaura nezvavo.
Paprogramu yedu mukatarisa iri kutaura kuti ndichakumbira baba wedu waMuhadhi kuti wasimudze mukokwa wedu mukuru, asi maona kuti hawapo vanewo basa rimwe ravari kuita ravatumwa, asi watumira baba wachiwenga kuti vavamiririre.
Asi mashoko aya apesana neataurwa navamunangagwa.
Comrade KCD Muhadhi namai Muhadhi, hatinavo pano zvanzi namai nachairman pane kwavatumwa baabedu aiwazvo vakati batikanei kana vanga vachitivo kana vakanzwa zvanani vanongokwanisa kuzosvika vari kokuHarare.
vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nemhuri yavo havana kuenda kumusangano uyu kechipiri makore akateverana kubva zvavabviswa pachigaro nemauto. Musangano uyu uri kutarisirwa kupera mangwana. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.